Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo zvita 15/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndimi Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti achange achishanda nehurumende mukuedza kuita kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika vaimbova mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuputswa kwedzimba nemakanzuru dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemitemo zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League zviri kuremerwa nekutambira mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure nekumiswa kwenhandare idzo zvaishandisa muDivision 1 Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havawirirane nezviri kuitwa muguta reHarare pamwe nemamwe matunhu emunyika zvekuti kanzuru iri kuputsira vanhu dzimba dzavanenge vakamboregwa vachivaka vachamisa vanoti zvinovashamisa kuti munhu anoregwa achivaka imba kubva pafoundation kusvika aisedenga nekutotanga kugaramo ozotanga kutorerwa matano ekuputsirwa imba yake mashoko avachamisa aya anouya nguva shoma kanzuru yeHarare ichangobva kuputsa dzimwe dzimba mumusha weBelvedere muHarare ichiti vanhu ava vakavaka dzimba idzi zvisiri pamutemo ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
unorega munhu achivaka imba yake kubva pakutanga pafundisho hindo nepo roof level kunosvika wapedza wochinopwanya nebrudeza po nguva yamakapedza po mari yakapedzwa ipapo koiye yamuri kupedzwa iyoyo yedhiziri yamuri kupedza yamakatapira munozviitirei kutadza kutungamirira mune makatarisa chinhu chakashata chichitukutuku mozoda kumhanya mhanya rava zenzi rimwe risina kana nemasaka izvozvo pakuona kwangu kuti nyaya yenyika yegabhuzi panoda kuchinjwa kumusoro uko kuchinjwa musoro ngati chinje magerero emusoro rasta yakagara nayo yarenza kusvika kumakumbo haichaiti pakuda heka tinyuwa tomboda nyeheka mutungamiriri mutsva vatungamiriri vatsva vane muono mutsva vane mwoyo mutsva pfungwa itsva vane maziso matsva vane maoko matsva asiwo vane mabatiro nemaitiro matsva
nyaya yehuori vachamisa idambudziko rabata chero pai muZimbabwe iri ringava basa rokunzi ringatarisirwa kuhurumende chete here kana kuti wese mwana weZimbabwe anga aine chekiita nekurwisana nedambudziko iri
aiwa kutsvaira mumba hakusi kwemunhu wose kutsvaira mumba ndekwababa naamai kana vana vachizotsvaira vanenge vati tsvairai mumba hatingangoti maziso ose maoko ose hazvina hongu tinofanira kubatirana asi zvine anotungamirira anotungamirira ihurumende anotungamirira ndevakapuwa kunzi vange vachichengeta dura renyika nekuti muri kudiwa muri kuita zvitsvuto zvekupfekuta nyika mudura renyika mudura renyika hamusvikinana vanhu vose vose munosvipa nevaranga zvichichengetai dura renyika kunhambe kekuti vachengete dura renyika avo vaakunopaza dura avo vaakunovaza dura ndopanonetsa paya kuti wanzifudza mombe pasinambo dzikuti ufudze mombe iwo waakudambura mwaa utimwa mukaka uri wega uri burwa munungazo kana kichenge kana kufunde mwombe ane kichenge kila mjinji ane kichenge kila mweri mwusha ane kichenge kila kutumuni na hali merugare mkaka wani kumumba asipati ona ndiko kutumungotuma kudayo mwombe kuwe ndirayo uchika maoka mkaka unofana kukama wakarisa mkaka kwete kukama wakarisa mkaka kwa tino ona zinuitu kwa
saka zinga gaziri kwa sayi juwa chamisa
mwushema zoro hakuna unorambati kutelefa kutuli anasabi wakabuda wana usina wakabuda kana ni ulo jingiri chiza chepo unofa yaka hakuna unogarana apuno kusinga pe chilo chipikiri kino redu wapama ziro chilo bine ya pasi ni mkiri wa chepo onyo bena saka ngati zisi chinga mkaziri kutofu mkiri chinga mkaziri kwa wakuni mika chinga mkaziri kwa chini choku tanga marikumbe ni nekuti pasika rembe hile pasika rekumashuni makumbo gao ni kuti rembe hile tamarikasika pakalaka rekumashuni kwa hile tamarikasika asira hile hile kache zemuka rekumashuni hile tamarikasika mkimbiwe sumubu wate rakata zira pasi
avo vanga variva impo wa mtungamiri we triple C Vanelson Chamisa vari parunare Mwarare na Jonga kandze miri we studio 7. Mutunga miri we rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association ZimRights vadzikamai bere vanoti sangano ravo richange richishanda nevadare nemakurukota ehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya yekuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Vabere vanoti sangano ravo riri pakati pechirongwa chekuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu vari kumaruva senzira yekucherechedza mabasa avanoita. Ngatinzwei hurukuro yataita navabere nezvenyaya iyi.
Zvirongwa zvakawanda zvatiri kuitawo seZimRights chekutanga chatiri kuita chandakuudzai ndechekuti tirikuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu tine maHuman Rights Defenders vasiri vaya vamunowanzonzwa pamhepfenyuro senyu kudai nyongova vatori nemazita amusingatombozive vari kubva kumatima nenyika tine gwaro guru rinonzi State of Physics State zvekare vatiri kulaunch munguva iyoyi yatiri kutenderera. Mugwaro irori tinotarisa mashandiro emasangano anokwana iro 67 munyika yeZimbabwe tivananganidza tichibvunza kuti mashandiro amuri kuita inini semasangano akazvimirira ega ndeati matambudziko amuri kusangana nawo.
Mataura imi kuti muchange muri kuwanikwa imi muchipembera vamwe vari kurwira kodzero dzevanhu vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana makavasarudza sei ava?
ZimRights yakatekeshera nenyika yese ine matunhu anokwana 11 saka mumatunhu imomo mune mapoka anotungamirira matunhu iwayo kufambisa nyaya dzekodzero dzevanhu saka dunhu rimwe nerimwe rinotsvaga munhu waro anobva kudunhu ravo wavanoti mugore ra2024 ndiye akava murwiri mukuru akafambisa mberi basa rekodzero dzevanhu. Izvi ndo zvaakaita mazita iwayo vanouya kusangano guru reZimRights rinozikanwa nekuti National Council ndo vanobva vauerengedza mazita 11 atataura nezvavo iwayo. Ivavo 11 vacho vanowanawo ruremekedzo rwavo rwakakodzera asi pa 11 ipapo panozotsvagwa mumwe chete anowana ruremekedzo renyika yose koita zvekare mumwe chete achawana ruremekedzo reinonzi personal sacrifice munhu uyo akaisa upenyu hwake panguva yakaomarara achisacrifisa zvinhu zvakawanda kuti basa rekurwirwa kwekodzero dzevanhu ndiye anova aita uchitu pamusoro pevanhu 11 vatataura nezvavo ivava.
Muri kumbowanikwa muchitaurawo here nehurumende pane zvimwe zvinyunyuto zvamawanikwa muchitaura takanyanyotarisa nyaya yekodzero dzevanhu munyika?
25 November tanga tiri kuparlament tichikurukura necommittee yeparlamenti inoona nezvesecurity defense nenhau yeinonzi iyo the Vagrants Act. Takaisa petition ikoko Vagrants Act inopa masimba kumapurisa kuti venge vachisunga vanhu ava vasina nepekugara vanowanzowanikwa vari mumigwagwa. Saka Vagrants Act iyoyi takaona kuti inotyora kodzero dzevanhu saka takaendesa petition yedu kuparlament. Ivo veparlament vakati yai titaurirani tikaenda tikanovapa umboo wakakwana wekuti mitemo iwoyu unofanira kuti unge uchibviswa. Iko zvino gwaro ratiri kuparura reState of Physics tichariisa zvekare pamberi pehurumende tiine chikumbiro chekuti hurumende kubudikidza neparlamend vaumbe inonzi iyo round table on the protection of civic space yatiri kuti muzirungu a nation building approach to civic space yakatosiyana zvikuru nepzo bill inoona masangano akazvimirira ega senge vavengi. Round table yatiri kukumbira hurumende iyi inotora masangano akazvimirira ega semapartners mukuvaka nyika ine runyararo. Saka hongu tinoshanda nehurumende panhau yekukurudzira kodzero dzevanhu nekuti ndivo vatinoti the primary duty bearer.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Vadzika Maibere, vachitaura nesu vari muHarare. Vatereri yechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe naudze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Nokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Nicole Chabata avo vakatadza kunyora maexams eolevu mushure mekunge vasungwa vari pamwe chete nava Jameson Timba veTripleC nevamwe vechidiki. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakasangana nematambudziko akawandisa singaiti ekuti unopedzera waconfused brain dzako taingotukwa usina zvawaita uchingoharaswa hapana kana chinjavaita chiri normal maingotukwa. Also patakarohwa handiti vaititora mavideos so those videos vaiti vakamaona vaitanga kutituka vachiti pamwe mazita ekuti hazvasi right vakati abuse asingaite kana kwatakaita everything waingoti mapeni kuti vakaitika kanga chinhu vanongoti ndimi vaita chichaitika ndimi hamene kuti nei cause pamwe maiso shamwari it should be shamwari yamaititi vakaita demonstration vacheri and that day tatenda kucourt but vaiita that demonstration yakauya ikanzi matripusi ademonstrator wati takatukwa tikadirwa magumbeze mvura and we had to sleep takamira kurimira usiku wese usika kwachena cause chisewo chatairara ichocho chinai chadirwa mvura mvura ichingoyerera magumbeze ese akaita kutota banana chinenge chiri chisvinu.
Turunza kuti wakatadza kunyora maexams gore rino, chii chakanyatsoitika chakakonzera izvi uyezve zvakakukanganisa zvakadii izvi wakatarisira kuti uchaita sei kuti uende mberi?
Nyanyora maexams yakandikanganisa singaite yakandikanganisa kozi ndakasungwa patime yataiita makala ndo aisho ndo time yataitotanga tanga kunyora makalas edu and by that time ndobva ndasungwa. Ndakazama kukumbira kuti ndokumbiro access yekuti ndinyore makalas angu apo tachiuya ndichinyora ndichidi vakandirambira. Ndakakumbira futi even mabooks ekuverenga what vaindirambira everything but zvevamwe zvaitouya hangu vairamba. So ndakazongogara but hai zvakandi affect asingaite cause like now ndakumirira next year January kuenda kuchikoro and so forth sanasina kuplana and patime yandakabuda time yanga itoripo yekuti ndaigona kunyora makala ndikatonyora but seems like ngaanditi makala tapedza kumaka and by that time kuchikoro makalas aitomakwa asati asubmit zvide vakagonawo ndipa mukana wekuti ndainyora those colors even 1 week and so ndaigona kunyora makalas angu ndikafinisha ndononyora since ndaivenge ndaregista ndaitononyora zvikabudirira but vakandirambira. Ndikazokumbira malayers angu akandinyorera tsamba yekuti ndishandise that money kuzonyora anexejoni. Ende wakati tanzi mukatenga airtime yenyu mimi. Matenga airtime yenyu mukairasa kana kuti ikatota yaendwa nemvura. Makambodzokera here kuna vanhu vakava kutengesera airtime kuti tipe airtime yedu. Asega zvatotsira kuti avasi kuda kuti ndishandise that money next year. So ndakufana kuti tagange mari yekuti ndishandise for next year June.
Kwa nasi togumira pano manza urukuro ya taita na mzware Nicole Chabata au wakasungwa wari pamwechete nevamwe VCCC VHDK na wa Jameson Timba. Tinokutenda ikunge mangamwine sumu chirongwa chedu cha nasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa VHDK sondo rinouya tichiendera mberi neurukuro na mzware Nicole Chabata. Ini ndini chakwakanzwe ndiri mu Washington DC. Kana muchida kupinda muchirongwa chevhidhiki munogona kutibata panamba dzinoti +12023947156.
Tinotenda taboka nekuti pachirongwa chevhidhiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno diva simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Ndino kutingamizai kateri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC. Tine hurukuro yatakaita ne mudzidzisi aitidzidzisa chitendero cheIslam masvondo apfuura ayo Imam Ishmael vari kwaMutare. Tikasira panzira hurukuro nekuda kwenguva takuvakumbira vadzoke nhasi tipedzise nhaurirano yataiita. Takange tasira pekuti magwaro api anoshandiswa muchitendero cheIslam. Titangire ipapo. Imam Ishmael.
Muchitendero cheIslam, ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Quran. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko amwari rakadzikiswa namwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugari ngaruye kwavari. Naizvozvo Quran ndiro rinopaura kutara mirayiro yese yatinotevedzera sema Muslims. Mukurarama kwedu mutemo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs tenda muna Mwari nzira dzekunamata nadzo kugarisana nevamwe munharaunda tinga nekutengeserana wanano zvekudya kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozitora muQur'ani.
Qur'ani yamunotaura iyi inoshanduka here mukufamba kwemazuva? Pane zvinowedzerwa here? Pane zvinozobviswa here nekufamba kwenguva?
Chimwe chinhu chinodakadza kunzwa maererano neQur'ani, bhuku dzene raMwari rekupedzisira, ndechekuti Mwari vakavimbisa kuchengetedza. Tinozviwana kubva muQur'ani ngemeneti 15:9. Kubva zvakapera kudzikiswa Qur'ani nekuti tati rakadzikiswa nenzira yerevelation, kubva zvarakapera kudzikiswa kusika pari nhasi, Qur'ani harina kunge rachinjwa, kubviswa kana kuwedzerwa zvimwe zvikamu, dzimwe ndima kana mamwe mavara. Mwari vakarichengetedza nenzira yezinyorwa kuti rakanyorwa mumagwaro rikave bhuku rakanyorwa, uye vakarichengetedza nenzira yepiri.
Ipapo panoda kutsanangurwa zvishoma apa. Inzira ipi?
Kurichengetedza muhana dzevanhu, tingati memorization. Suno zuru zvemaMuslims, varume, madzimai, vana, vakuru vakachengeta Qur'ani rese muhana dzavo kureva kuti vakari memorize kubva pandima yekutanga kusika pandima yekupedzisira yechi 114 verses anokwana kuita 6236.
Saka ivo vanhu vane machengetero akadai ezvimwewe zvinhu here mukurarama?
Mamwe magwaro ezvitendero kana asiri ezvitendero kuti vanhu vakakwanisa kumachengetedza nenzira yekumaisa muhana dzavo memorization. So ndechimwe chinhu chinoyemurika nekudakadza kana takatarisa Qur'an.
Icho chitendero cheIslam ichi chakurumbira zvakadii pasi rese?
Islam iri pasi rose, yapararira pasi rose. Nokudaro munhu wese ane mukana wekuziva maererano ne Islam ari kwaari ikoko. Tinovimba kuna nyika zwara nasi ya tingati haina ma Muslims. Kune nyika zinenge zine ma Muslims akawanda chose. Kuita o zimwe zinenge zine ma Muslims as a minority. Asi nyaya ndiye kuti nzimbo imwe imwe ine ma Muslims saka vanhu vakasununguka chose kuenda pamizinda ye Islam ingava ma masjids kana kuti ma mosques vobvunza havo zvavangada kuziva kuvadzidzi ve Islam tinovimba vanobatsirika uye vakasununguka chose kunge vachitora gwara iri mukutsvagurudza kwavo maererano ne Islam kana kuda kutevera dzidziso dze Islam.
Aiwa, tinokutendai kwanhasi. Tigumirei pano. Vanoda kukubatai, vane mibvunzo, vanoda kunzwa zvizhinji pamusoro pechitendero ichi. Vanokuwanaiwo kupi imimi?
Isusuwo tinokwanisa kuwanika pa Mutare Islamic Society number 1. Third Street mudhorobha reMutare, Nare Mbozha dzinoti +26 377 520 175.
Tinotenda nedzidziso yanhasi vateereri, ndinokutendaiwo nemi kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngativei pamwe chete zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo, zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League mwaka unouya zviri kuremerwa nekunzi zvitambire mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo zvaishandisa pazvaive muDivision 1. Dzichinzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Je kwata zvakawanda zviri kupinda muPremier Soccer League zvina nhandare dzakakodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL sezvinodiwa nemitemo yakatarwa neZifa. Mwaka wapera, Chegood Pirates neBikita Minerals dzakatamba mitambo yadzo yese yemwaka kure nevatsigiri vadzo mushure mekunge nhandare idzo vaishandisa muDivision 1 dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yePSL. T1 yakasiyayo nhandare yayo iAscot Stadium iyo yaishandisa muDivision 1 ndokunoshandisa Butter Stadium kusvikira kwasara mitambo mishoma kuti makundano ePSL apere apo Ascot yakapera kugadziriswa. Kutambira kuBaobab Stadium kumondorongezi panzvimbo yepfupa Jena Stadium muguta rayo reChegutu kunonzi kwakakanganisa matambiro eChegutu Pirates kusvika yabuda muPSL nekukundikana. Murairidzi weChegutu Pirates Maxwell Takaendesa Jongwe anoti zvaive zvakaomera chikwata chavo pamwe nevatsigiri vavo kuti svondo rega rega vaibuda muChegutu kuenda kune mamwe maguta kunotamba mitambo yavo.
Ukatarisa Chegutu yaitravela about 212 kuenda nekujoka chemure sere pakom yuzotravela futi kuenda we saka maplayers pachawo anoafectwa nekuramba achitravela kubva kwatiwo zvinodhurira masupport kuti atere mateams kwaanenge akunza atambire.
Kutambira kure nemusha kwakatanganisawo zvekare Bikita Minerals neTel 1 idzo dzakatatarikawo ndokuzopona neburi retsono apo dzakararama ndokuramba dziri muPSL mitambo yave kupera. Izvi zvakaitika mushure mekunge nhandare dzezvikwata izvi dzakanza dzikodzere kutambirwa nhabwu pamusoro nekomiti yezifa yedzinhandare inotungamirwa navasharif Musa mushure meongororo yedzinhandare idzi. Vamusa vanoti zvikwata zvinofarira kupatana nemakanzuru pamwe nemakambani akazvimirira ega mukugadzirisa dzinhandare nekuti ivo vari kutevera mitemo yakatarwa neCAF. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaprosper Chimusoro vanoti hudzinyiriri kurambidza zvikwata kushandisa nhandare dzazvo zvave muPSL mushure mekudzishandisa mudivision 1. Jongwe anoti zipa inofarira kurerutsa mitemo yokushandiswa kwedzinhandare kuitira kuti zvikwata zvese zvitambire pamusha.
Nyika chaiwo haina mastadiums akadaro, pane tinoti maclubs vanhu vari kuisa maresources vaomeserwe zvakadaro. Ndaifunga kuti chinonyanyokosha kuti pakangovawo nemadressing room ari nani, bhora vanhu ngavaregerwa vachitambira pamagrounds avo, vopiwa mukana wekuti vagadzirise magrounds vachitambira pahupa.
Imwe ongororo ichaitwa kunhandare dziri kushandiswa nezvikwata zvichangopinda muPSL Kweko United, Scotland Triangle neZesa Wange. Kweko United iri kushandisa Towed Stadium. Triangle inotambira muGibbo. Zesa Wange inoshandisa Chakona Stadium. Scotland yakaishandisa Rufaro Stadium as inonzi iri kugadzirisa Mabhuku Ground. Murairidzi weKweko United Prince Matore anoti ishuwiro yake kuti varambe vari muTowed Stadium pane kuenda kubhata kana Ascot kuGweru.
Tinongokurudzirawo vakuru vedu kuti vakwanise kutigadzirira nhandare kuti tikwanise kutambira pamusha. Zvinokwanisa kutibatsirawo kuti tiwane the 12th supporter anozita kuti titambe zvine simba kuti tiwanewo mapoints pahome kuti tibvaye.
Kukosha kwekutambira pamusha kwakaratidzwa pachena apo Simba Bhora yakatora mukombe weleague ichishandisa Wadzana Stadium mushure mekutatarika apo yaishanya nekunoshandisa Baobab Stadium kuMondorongezi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti achange achishanda nehurumende mukuedza kuita kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika. Vaimbova mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuputswa kwedzimba nemakanzuru dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League zviri kuremerwa nekutambira mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo dzaishandisa muDivision 1. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivainesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.